Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana manero anasi uri musi wesvondo zvita 17 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vakawanda
nekuti tichiri kuti takarima gorosi munomunyika medu munomuzimbabwe patozonoka chingwa chakunzi chakwira komandi agrikawa chaikunzi chakaiva isucces yakaiva isucces kuchibage chete here kana kuti vanhu vakutosabotaja wavo new system kuti iyo new system yachifuta aizotora election but tokona kunge iri kusabotaja waizvinhu zvabva zvangokwira.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwakaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Musakanganwa chazuro nehope, muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzano. Zano ndiyo ichiri kutonga, iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yaMnangagwa dzandiwo civilian authority asari masoja, asi masoja avatungako tiriyo zano. Vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara wakanaka. Vana vedu vane mabasa, maindastiri avhurwe, vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira, bato rokuvhotera neMDC.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai yoyambira veruzhinji zvavanofanirwa kuita.
Iye zvino vaMnangagwa vavapo, ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo, nhunzva tunzva ndichadhila navo. Avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitamburasana nemhi vachadhiliwa navo, asi gwindo guru dhilai navo muri paballot box. Munhu wose andovhota purezidendi Emerson Mnangagwa.
Sezvo tichitema tisina divi reratinorerekera, nhasi tinokupaiwo zvinofungwa nezanu PF.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland West pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vanoti havasi kufara nokukwidzwa kwemitengo yechingwa, vachiti maituro akadai anopesana nechinangwa chehurumende chokudzikiswa kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vanhu vakawanda vakashamiswa apo vakaenda kunotenga chingwa, vakawana chingwa ichi chakwira mutengo. Chingwa icho chaisimbotengwa nemari inoita masenzi makumi mapfumbamwe chave kuita dhora rimwe chete, ukuwo chaimboita dhora rimwe chete chave kuita dhora rimwe chete nemasenzi gumi. Kukwira mutengo kwechingwa kunotevera kukwira kwezvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu zvakaita semukaka, mafuta ekubikisa, furawa yekubikisa chingwa pamwe nenyama. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaDenver Chimuka vanoti vari kushamiswa nekukwira kwechingwa apo nyika yakakohwa chibage negorosi rakawanda gore rino. Vashimuka vanoti kukwira mitengo kwezvinhu hakuzi kwechokwadi, asi vanhu vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Zvinotoshamisa nekuti tichiri kuti takarima gorosi munomunyika medu munomuzimbabwe patozonoka chingwa chakunzi chakwira komandi agrikawa chaikunzi yakaiva isucces yakaiva isucces kuchibage chete here kana kuti vanhu vakutosabotaja wavo new system kuti iyo new system yachifuta aizotora election but tokona kunge iri kusabotaja waizvinhu zvabva zvangokwira.
Mumwe mutengi asina kufara nekukwidzwa mutengo kwechingwa vaDarlington Manyevere vanoti kukwira mutengo kwechingwa hakuna kunaka sezvo vanhu vakawanda vanodya chingwa mazuva ose.
Kukwira kwechingwa ndokutanga kwazvo, zvinhu zvese zvichatokwira nekuti chingwa ndochinodyiwa nemunhu wese everyday. Ngamgwana chakwira nemari yachakwira nayo, togona kuona kunge mari shoma yedu 10 cents but mari yakawanda 10 cents yatokwira nayo.
Vama nyemele vangu chava wane hurumende ichikwanisa kugadzirisa nyaya yekukwira kwezvinhu sezvo zviri kutangira pamafuta ekufambisa kana kuti fuel. Vama nyemele vangu kuti hurumende iripo haikwanise kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti havana pfungwa itsva dzekuvandudza upfumi.
Ne mashoko akati ndinga katona president kuti zvinhu zvisakwire. Iyo handione pane chavanokwanisa kuzvimisa nazvo because zvinhu zvacho zviri kubvira pafio because vese vachakwidza zvinhu vanenge vatira nyaya yefio saka ndione president vanenge chavanokwanisa kumisa nazvo zvinhu zvaramba zvitokwira senyika yedu ndikunatsoona nyika yedu haina mama hapana zvinyuwani zviripo saka zvinhu zvinotokwira hapana maidea hapana maidea zvimanyuwani aripo kungotaurawo zvekuti munhu ari kutaura papublic kuti zvinhu hazvifanira kukwira but zvinhu zvacho ndo zviri kutoitika hapana kudzoreka kwazviri kuita.
Mumwe mushani wekambani inogadzira chingwa Yellow Bells uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti kambani yake yakakwidza chingwa sezvo zvinogadzira chingwa zvakaita sefurawu zvakakwira. Izvi zvinotsigirwa neimwe kambani inobika chingwa yeBakers Inn iyo yakaburitsa gwaro ichitsanangura kuti yakakwidza chingwa nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa kubika chingwa. Asi vatongai nyika yaramba ava vanorwira kodzero dzevatengi vanoti chinoita kuti vasagamuchire kukwidzwa kwechingwa inyaya yekuti makambani makuru ose anobika chingwa anoti Lobels, Bakers Inn neProton vawirirana kukwidza mutengo wechingwa nguva imwe chete. Vanyika yaramba vanoti izvi zviri pachena kuti kukwidzwa kwechingwa hakunei nemitengo yezvinhu zvinogadzira chingwa asi kuwirirana kana kuti kateo izvo zvinopesana nemitemo yemafambisirwo ezveupfumi asingamanikidzwe.
Kwira kwazviri kuita zviri kurakidzira kuti pane makambani anogadzira zvingwa vari kubatana pamwe chete vachikwidza zvinhu panguva imwe chete zvinova zvatisingatarisiri kunge zvichiitika ine free economy. So kuti when you start operating atinoti makatels ekuti pricing regime yavo inofanirwa kufanana nokuti panenge pasisina competition zvifanirwa kunge zvichidaro nokuti makambani anofanirwa kunge achiita competition yekuderedza mitengo kuti vakwanise kuwina bhizimisi rakawanda pane kuti vange vachiita pamwe chete. Zvazvinoreva ndezvokuti kana vakubatana kuti vachikwidza vanenge vane agenda yavanenge vainayo of which agenda iyoyo tinenge takatarisira kuti inenge yava agenda against the government.
Mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Muzvari Rosemary Siyachitema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nhasi izuva rekurumbidza musiki avashande. Vachitaura pamusangano wavo weCongress yeZANU-PF nechishanu mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakayambira zvitoro kuti vasanakidzwe nekukwidza mitengo yezvinhu asi mashoko avo hapana ari kuateerera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Ndini ata achigoriwa.
Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yavamunangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zororo rekisimusi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vanga vave nemakore vachizowana mari yavo yezororo rapfuura izvo zvavanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura neStudio 7 amaifunga indodha vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amaindodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvekuti vafare pazororo.
Semasvigo 7 gore rino haatakapinda nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari. Izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki nokuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvekuti vafariwo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshi iri kushayika zvayo kumabhengi but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaecokeshi. Even chero mumabhazi vamwe vakubvumawo ecokeshi neswipe dzidzidzi. Saka vanhu vanokwanisa kungofamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumomo vanongoswaipa nekushandisa futi maecocash.
Izvi zvatsigirwawo navariki Dube avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusho mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo renani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musho usiri kuwanikwa semacivil servants vamasalaries edu, tirikwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswaipa tichitenga zvinhu. Zvakangotome hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari, endi mazuva ano yangova nyaya yeecocash iyoyo neswiping. Saka tikapindawo muzvitoro tokwanisa kutengawo neecocash kana kuti swipe iyoyo, zviri nani wazvo.
Amai Nyaradzo Mugwiriri avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzero wakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai Mugwiriri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo ikisimusi rapfuura.
Ndikufara chaizvo nenyaya yekupiwa masalaries edu before Christmas. Ndokunga takatane about 3 years tichingowana masalaries after Christmas. Vana vedu vachishaya mufaro paChristmas. Asi this year tichingotenda nezvatakaitirwa nevakuru. Vaona zvakakodzera kuti macivil servants tikasike kuwana salari yedu. Fara chaizvo ndezvikaramba zvakadaro madates edu asambochinja emasalaries every month.
Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita apo pari kutarisirawo vari pamwe chikandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inokwanisa kubatsira munhu wese anoda kurima kuburikidza nekumupa zvikwanisiro kuitira kuti munyika muite gohwo rakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzehupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti kunyange hazvo izvi zvichifadza kunzwa, chichanetsa apa ndechokuti mari yacho iripo here. Ngatinwei hurukuro yataita navaNgwenya.
Ndinoona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi? Nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachidhirisa yatinoti budget deficit, mari iyeya inobhadharwa nehurumende ichibhadharirwa masevhisi akati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit ya ichikura, chikwereti choramba chichikura. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira.
Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba?
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo nokuti mashoko avanangako akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera vanhu vari kugozhegwa chaizvo nokuti mamitengo yacho yakura.
Chimwe chinhu chavakataura zvepurezidendi ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvemabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuura aya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachinje mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tingangoti vana Dangote vayava vanonyatsomira kuona kuti mambi zvirongwa zvacho zvekuva nehurumende zvinoshandika here nenguva iri mberi, tingangoti long term implementation.
Saka apa chavanofanira kutanga kugadzirisa chii?
Economics dziri dzega kwadzinyanzo kubatsira nokuti chigumbu chikuru chiri pakati pevanhu chiri muvanhu veZimbabwe ipolitical environment. Political environment ndiyo yakakanganisa zvirongwa zvebusiness nemabhizinesi akati wandei. Saka ngavagadzirisiwo zviri kutaurwa zviya zviya nanadhiwa mazinga zviya zvokuti gadzirisai nyaya dzesarudzo, gadzirisai nyaya dzemedia, vanhu vakasungwa vepolitiki ngavabviswe. Iwo zvinhu zvacho, iwo maintentions acho anobatsira kuti adzikamise hana dzavanhu, nokuti kana vanhu vasina kudzikama, nyangwe vanhu vanoda kunza mari vanenge vachitanga vabvunza maintentions maorganizations ndiwo
avo vange vari nyanzvi munyaya dzeupfumi vaRejoice Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti pasi pebumbiro remitemo yenyika, mauto haafanirwi kunge achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezviri kuitika munyika izvozvi. Asi nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu, vanoti mauto ane kodzero dzekuita zvematongerwo enyika. Asi izvi zviri kupikiswa nemutauriri weMDC vaObert Gutu. Muhurukuro yedu yekupedzisira, Ray Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu vanovagweta kana zviri pamutemo zviri kuitwa nemasoja zvekupindira munyaya dzematongerwo enyika.
Mubumbiro romutemo rei rinotaura pachena kuti Section 212, the Zimbabwe National Army kana the Zimbabwe Defense Forces havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeseZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa rearmy kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chetezvo nemapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police, inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva vapara mhosva vasungwa, nyaya dzaferefetwa doketi rapugadzirwa rakwana roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti muchirungwa anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary yunda iri kutitonga, zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhe kwemutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga. Zvino
vape mukana vaGutu vachirumanzi vada kuti vapindure
nyaya yekuti bumbiro romutemo rachyorwa nokuti taakutongwa nemilitary, hatisatongwa netingakuti muchirungu a civilian government.
Vachirumanzi mukana wavave
ndoza ndatara ndikati maloya basa ravo vana vaGutu ava nana vachamisa ndorokunyepa nana vaditi. Hakuna chunhu chakaita saichocho chokunzi musoja hana pati anosapota. Iye zvino muno muZimbabwe munotozikamwa kuti pane zuva rinopuwa masoja kuvhotera pati yavanoda. Saka tisapretenda, tisataura theory, nezvinhu zvatinoziva kuti zvinofanira kuva practical. Kuna mapurisa vanotosapota pati yaanoda, kuna masoja vanosapota pati yaanoda. Iva vachiwenga vanobvumirwa nomutemo wenyika uyoyo unotaurwa navaGutu kusapota pati yavanoda ende zvinozikangwa kuti vachiwenga vano supporta zano PF ende zvinote secret ndokwa vakatanga nako
hatisi kutaura kusupporta zvokutaura kutongwa kusupporta uno supporta party yaunoda kazvirori ndicho asapa tiri kutotongwa nemakoti
hakuna chakaipa kana vachiwenga vachifara kuti zano PF itonge zvinongofanana naivovo MDC kana rimwe gore hameno kuti rini kana aizohwina vanenge vachiitawo majenerals avo vanoda kuti MDC irambe iripo saka iye zvino pari zvino vana vachiwenga ndo vakagwira nyika ino saka vachiita neropa ravakavona rakadeuka risina kuonekwa neMDC nanavagutu kuti nyika ino haimbozofi yakazova maoko avatengesi saka pana chakaipa ipapo
vachirumhanzi toti izvo MDC yahwina sarudzo dzegore rinoya munoona maute waya achitambira kuti MDC ipinde mumasimba ekutonga
gore gere because ma results achataura and hapana pavanokwanisa kuramba because mauta asiri wanenge achiananudza ma results MDC nezano PF namapato akasiyana siyana vakabvumbirana kuti maelections anokondaktiwa nani nani saka munhu iye ndiye ane simba rokutaura kuti izvi ndo zvichaitika saka MDC kana kuti zano PF o masoja havagoni kuramba zvinenge zvabvumbirana
aiwa ndatenda ndokupai 15 seconds vagudu mukupeta chirongwa chedu
apa toda kungoti vateereri vazive kuti nguva yekunyoresa kuti vavhote ndiyo ino vahanga vasati vanyoresa ndoda kutora mukana uno wokuvakurudzira kuti vabude vanonyoresa kuvhota biometric voter registration iri kuitika yaamufezi 4 iyo yaaextendwa neimamwe masvondo akati wandei munhu wese ngaazive kuti kuregistra kuvhota ikodzero yake taakuzopinda maelection gore rinouya musakanganwa chazuro nehope muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu ezano ndiyo ichiri kutonga iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa sandiwo civilian authority asi ari masoja asi masoja avatungangoti iriyo zano vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara hwakanaka vana vedu vawane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinisi tiite mabhizinisi tichibudirira bato rokuvhotera neMDC
ndoya kwamuri vachirumhanzu mashoko enyu ekupeta chirongwa chedu 15 seconds
mhuri yezimbabwe isakangamwa chane zuro chokuti MDC yakakumbira masanctions last week izve yakaenda ichikumbira masanctions kuti tisafe titambure maindastiri edu apere zvipatara zvedu zvisava nemishonga asi iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzvatunzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitambura sana nemdi vachadhiliwa navo asi gwende guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota president Emmerson Mnangagwa
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu vachitaura vari muHarare manzwawo kubva kumutauriri weMDCT uye vari gweta vaObert Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichiokerwa naRay Choto weStudio 7 Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekusimudzira zvemagitare vaimbi nekuronga magungano emafaro muAmerica chinoti gore zvarava kupera vana veZimbabwe vari muAmerica vachange vachipembera Kisimusi negoredzva nenzira dzakasiyana siyana. Taurai mupambirei anoti vechidiki vanofanira kutevedzera mutemo mukufara kwese kwavachaita pazororo iri.
Kisimisi ufikile yakaimbwa namatare. Vanhu vachange vachifara Christmas yegore rino iri kumuswe mufuro. Hapana chatiri kunyasoza chiri kunyaso kuitika asi muswe goreja. Ndowatiri kutarisira kuti zvoni kuchange kune New Year's party yemaZimbabwe nevamwe vanhu vekuAfrica nevekudzimwe nyika ichange ichiitirwa kuGaithersburg.
Ipo panounganwa apa vanhu vachisangana vachifara kudai. Hakuna here vamwe vanoita zvisingadiwe nemutemo vanozouyawo vachida kuita zvemadrugs vanouya nedzimwe fodya dzisingabvumidzwe vanouya vachiita musindo munozvikurira sei zvinhu zvakadaro
chokwadi chaicho chiripo ndechekutika tinoona kuti kunyanya mitambo yatinoita yemaZimbabwe maZimbabwe nevanhu vanoda kufara vanhu vasina rusha vanhu vasingade zvekurwa vanhu vasingaite zvemadrugs saka tine rombo rakanaka mufungire kuti ka ndane makore anodarikidzira 10 ndichiita zvemutambo hapana kana musumwe chete watakamboona maZimbabweans paakazonzirarwa vazoita sei. Vanhu vanofarira kungomadoro ravo votamba voenda kuzimba. Vane tsika dzavo, vanhu vane unhu hwavo, saka ndochunhu chandinonyanyofarira stereki pamaZimbabweans ichocho.
Munoona sei huwandu hwevanhu vekuZimbabwe mukubuda kunze vachisangana nevamwe vachifara panoungana vamwe, zvazvazviri makore ekumashure nezvazvave nhasi, tiri kuenda kupi?
Iye zvinezvi tiri kutoona kuti vanhu vakawanda. Kare ndinotondera ndichiri kutanga kuita izvi zvekuunganidza vanhu zvemafaro, vanhu vaiuya asi vaivenge vari vashoma. Asi mukatarisa iye zvinoizvi, ndotarisira kuti pane zvikonzero zviviri ndofunga zvaitisa kuti vanhu vachiuya vakawanda kumitambo yatinoita. Chekutanga ndechekuti maZimbabwe auya kuno kuAmerica vawanda. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakuziva zvinenge zvichiitika munharaunda yavo pamusana pezvinoshandiswa zvinana Facebook, nana Instagram nana WhatsApp.
Vechidiki tiri kuona kuti vari kuwanda mukati menyika yeAmerica, vachiuya kuzvikoro, vamwe vachiuya kumabasa. Shoko renyu ramungavakandire nhasi vatiwo mukomatau vakati zvakati, ngatiteedzerei tivakige nderipi.
Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mari inokurumidza kuuya haigari, ende mari inokurumidza kuuya inoendesa kujeri. Saka tinoti chengetai tsika dzenyu, endai kuchikoro, mushande nesimba.
Uyo ange ari Taurai Mupambirei ari kuMaryland muno muAmerica achitaura neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake Jehovha samasimba.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake Jehovha samasimba.
Mari baba
tiratidze.
Ari Taurai Mupambiri ari kuMaryland. Pamsorai Jehovha makanaka mimanzi wechitendero uchiya kwamuri uchibva kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na 7 makuseni, apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. Tizivisei nekutitumira tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. kune avo vasina kunzwa chirongwa munotibata zvakare tapedza ndini wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kati sesedlule kancane ku 7:30 nawalamukela ku studio 7 ngesonto mhla ka 17 nampalakazi 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga lemali silela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhe zikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities besithemba ukuthi kuzatshintsha kodwa kuba wese isinkwa laso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke
amasotsha e-Western Nicholson abikwa ehlukuluza otshekeja efuna ukufumbathiswa ukuze baqhubekele phambili ngomsebenzi wabo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide
amasotsha amanye akurudio kasilande entabeni ngalathi siye sentabeni singagebhi
iqembu lokucindezela elebheju likazulu liphakathi kwamalungiselelo okutshengisela lisola ikhefu lokumanyana kwebandla lezanu lelezaphu ele-Unity Day kodwa amapholisa adonsa inyawo ekumapheni imvumo yokufola zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Intengo yesinkwa, inyama lokunye ivuke isikhuphukile izolo, yona imali emabhanga ilokhu ililihlo lentwala. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuqonga kwentengo yempahla kubonakale kakhulu kuyona lenyanga kaMpalakazi. Lapho le mali ehlawuliswa uZulu kumisebenzi ehlukeneyo layo ithe xaxa. Inhlolisiso enziwe zingcwethi kwezomnotho iveza ukuba intengo iqonge isukela kusilinganiso sokubili ekhulwini kusiya kokwedlula ikhulu phakathi kwenyanga kusukela lapho umongameli Mnangagwa ethatha intambo zombuso. Kumbiko wakhe awethule kubalandeli bebandla lakhe leZANU-PF ngesikhathi kungena umhlangano we-Special Congress uMnangagwa ukuze osomabhizimusi labalungisa impahla ukuba behlukane lomkhuba wokufuna ukwenza imali yenzuzo enengi ngokwedlulise amalawulo ngesiphangiphangi kodwa osekusenzakala kusobala ukuba akekho okulaleleyo lokho ngoba yilo lalo ebonakala esenza santando lapho ethengisa impahla yakhe kakhulukazi eyokudla lokhu kuchiye uZulu ilizwe lonke ephethe ongaphansi esethuswa yizehlakalo zokuqhubeka iqonga intengo yempahla ngokuphindiweyo ngempela viki uZulu uvuke esengobona ukuqonga kwentengo yesinkwa ngesilinganiso sokulichume ekhulwini 10% sisuka kudola linye ukuya kudola lamasenti alichumi ilofu lilinye izakhamizi zeHarare okubalisa unkosikazi Mabel Mhlanga zitshengise udana ukukhulu ngalesi sehlakalo
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhe zikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities besithemba ukuthi kuzatshintsha kodwa kuba wese isinkwa laso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke
unkosikazi Mhlanga uthi okubuhlungu kuye labanye yikuba lokhu kwenzakala ngesikhathi uZulu elungiselela ukuya kukhefu lekhisimusi
njalo okunye imholo kayikhweli Bebe lokho kukhwela izinto kuphela ama-shops kodwa umkholona ungakhweli. Lokho kusithwalisa nzima kakhulu siphatheka kabi kakhulu. Yilo uduwo esihlangana lalo kulezi insuku.
Umnumzana Caleb Shumba uthi lokhu kuqansa kwentengo yempahla kuyisibonelo ukuba ziza kuba nzima izikhathi esesingena kizo ngaphansi kwahulumende kamongameli Mnangagwa.
Koloku kukhwela kwama-prices kutshengisa ukuthi uhulumende ukamnangagwa vele kasoze atshintshe izinto lapha eZimbabwe. Kutshengisa ukuthi indubeko yabantu izaba lokhu iqhubekela phambili. Akusoze kube le nhlalakahle phansi kwehulumende ekamnangagwa. Ngoba leyi hulumende yihulumende yamasotsha, ngabakwazi ukuthi i-economy ihamba kanjani. So hayi singabokhangeleli izinto ezinhle uhulumende ikamnangagwa.
Impahla ebalisa amafutha okuphekisa, ichukela, irayisi, iflawa kanye lochago lokunye okudliwayo sekubiza intengo ephezulu kunalokho obekuyikho khona kunyanga edluleyo. UZulu uthi kusobala ukuba osomabhizimusi bengelani lozulu, okwabo kuyikufuna ukwenza imali yenzuzo ethe xaxa kuphela njalo bengalaleli lapho bekhuzwa inkokheli. Abe-Confederation of Zimbabwe Retailers Association bathi lanxa lokhu kuqonga kwentengo kubangelwa yikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okunye sekusengezwa yikuganga nje kwabosomabhizimusi. Ingcwethi kwezomnotho zona zithi izinto zilakho ukuqhubeka zisiba nzima kumuntu kazane weZimbabwe ngaphandle kokuba uhulumende abeke imithetho elukhuni ukwenqabela ukuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, othi yena lokhu kungaba kubangelwa yikuphiwa iholo lebonus okwenziwe izisebenzi zikahulumende.
Ye, lokho kuyinkinga ngoba siyazi ukuthi nxa umnyaka sophela uhulumende engavele akhulume ukuthi kuzakuba lama-bonus kumbe izisebenzi zikahulumende zizaziwa imali, abantu abathengisayo baba lovalo lokuthi baphangisa ukukhweza izinto. Imbona nje uhambelana lakhona okwenza ukuthi lezwe kuthiwa khona izisebenzi zikahulumende zizawuba lezi mali ezithize kumbe ukuqondazele ma-bonus, kodwa into vele esivele siyijayele lapha eZimbabwe.
Okokuthi akula ezombusazwe lapho ezingazi khona, ikakhulu nxa sikhangela ukubana umongameli Mnangagwa ngumuntu ongani ubethembise ukuthi uZulu akhangele okungcono, kodwa kukhanya ubungcono bakhona bobikhona. Akula yini ezombangazwe la?
Ya, phela yabona ukuthi nxa yena ekhuluma njenge-politician, isizathu sakhe ngesokuthi achaze abantu, akutsho ukuthi into ayikhulumayo yinto eyenzekayo. Ngoba ipolitics ne-economy kuchiyene. Njengoba sitshe nje ukuthi singathi khona abantu bama-business vele i-enthusiasm lokuthakazelela inguquko balayo, kodwa sebekhangelele khona phela ibubuhwaba bakhona phela ukuthi beze kuthiwa khona into ziyakhwela. Angikhole ukuthi into iyakhulwa ngomzamo Mnangagwa, into ingakhucula i-economy umntwembi umuntu wethu ngenyanga eyodwa kube zimbili, hhathi yilo mthemo. So asikhangeleni nje khonokho engikutsho ukuthi abantu bathabele nje ama-bonus la aza kuza ikube bekhwezini intengo yabo.
Manje ngokubona kwakho khona lokho okwenzakalayo kusoze kubangele na ukuthi uZulu abone ungani umongameli Mnangagwa uyehluleka njengalo amelamayo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe?
Iqiniso phela akusuze kuthiyane, ngoba phela abantu nxa bethengisa ukuthi hatshi njengoba sengibusa mina izinto zizakuba ngcono, abantu babona umbuso ngendlela abaphila ngayo esingathi i-cost of living. So nxa sibe sizathiwa isinkwa sesikhwelile, sikhwelile lalokho lakho, so ipetro vele yayisikhwelile, bagcina sebedana sesithi kanti engxenye lo owayekhona wayengathi ngconywana, ngoba kathesi lisithembisa ukuthi into zizaguquka kodwa ziguquke. Yikho kufanele ukuthi nxa eguqula yena engakhangeli kuphela into zomnotho, kakhanye le nto ze-politics, ama-political conditions, ngokuthi abantu babona ukuthi into ziyaguquka nganeno langapha. Lokhu akukhuluma yikuyazakala, kodwa abantu bakwakhathesi bazakhanya bedlana ngokukhwela kwentengo, ukukhwela kwentengo yezinto lezi.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. lisibamba kumakakasi athi 909 Meter Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be, it's a place for you and me.
Amasocha eWest Nicholson abikwa ehlukuluza wojegeja abafuna ukufumbathiswa ukuze izembamgodi lezi ziqhubekele phambili ngomsebenzi wazo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide. Uvusisizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Buviki edluleyo endaweni yeWest Nicholson lapho kugcwala khona izimbamgodi bobekwamalunga ebutho amabili akade suka vimba umgwaqo kuroadblock engenele ojekeje entabeni lapho abakhepha khona igolide. Sixhumane lomunye wabo ojekeje laba ongathandanga kwazakala ngoba esesabela impilo yakhe.
Masotha maya kurojo kasilande entabeni ngalathi siye sentabeni singajeki. Yathi isikorokoza njanjani watona. Sikhona incwadi kambuluza kwena. Bebezifunela imali befuna ukudizwa basikhiphisa izimali. Basikhiphisa izimali bathi baphenduka ngofor bazofuna eyiyo. Umuntu ogebhayo one muntu ele-50 bebengu-2. Bebezogebenga nje bekwisitosi sobugebengu kwena. Babuya everyday bezothatha $50 each month.
So kule mbiko ethi amabutho asephatheka kundaba zokuhlukuluza abantu lanxa izikhulumeli zabo zisithi imifanekiso ethunyezelwana ngoZulu emafonini eminye yakhona ngeyakudala. Kodwa inhlanganiso ethula izehlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi amanye amasotsha asevuke ubhova. Ingcwethi ecubungule ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi kuzahlala kule mbiko yokuhlukuluzwa ngokaZulu libutho nxa liqhubekela phambili lisemphakathini.
Amasotsha kakhulu akhangele izitha eziphuma ngaphandle kwelizwe kumbe izitha ezingaphakathi kwelizwe ezingabe zihlomile ziyingozi. Nxa amasotsha esesenza umsebenzi wamaphoyisa lokhu kuyingozi kakhulu.
Iningi esabelweni sezansi emaNdebeleni ikakhulu abasakhulayo baziphilisa ngokwemba igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Kule mbiko njalo eveza ukuthi ibutho lihamba lisethusela uZulu ongabhalisanga ukuvota lisithi lo ezatholakala engelabufakazi bokubhalisa ukuvota uzawukhomba umuzwe lotshwala. Abanye bathi ibutho lalo selifunda amaqhinga amapholisa okwenza imali emgwaqweni ngobugwelegwele njalo sokuzafana lalapho amapholisa esavimba wodwa emgwaqo ngesikhathi sombuso kaMgabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukulwisana lobugwelegwele elizweni njalo labo abazatholakala belecala bazaphelelwa imisebenzi. Imizamo yoxoxa leziphathamandla zebutho ngalolu daba iyehlule kodwa ibutho selikhiphe inombolo lapho uZulu okumele athele khona lapho ethe wahlukumezwa ngabe butho. Le mbiko yokuhlukumezwa kwabojeketha ize ngesikhathi sokulokukhonona ngokuziphatha kwamanye amalungu ebutho okubikwa ihamba ehlukumeza uZulu. Ibutho lingconywe kakhulu ngoZulu ngesikhathi kugenqula umbuso kaRobert Mugabe kunyanga edlulileyo, kodwa imbiko ethi ibutho selihlukumeza uZulu selidala ukuthi iningi lithi nga ibutho liyabuyela enkambeni lisuke ezitaladeni. Ninguvusisizwe Mkhwananzi oyindaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM, 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 Meter Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky. Overflowing, milk and honey, that's where I
Yebo ke Zulukandaba sesitholakala ke kuzikhathi ezinye ebesingelazo siyatholakala ke ngo 7:30 ntamba ekuseni sitholakale ngo 7:30 emini ngo 2:30 emini sitholakale njalo ngo 7:30 wantambama nsuku zonke yiko ke lingaya ke la ku website yetu voandebele.com le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz lilakho njalo usithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele ANC abekhangelelwe ukuvotela umkhokheli walo ozelama umnumzana Jacob Zuma obe ngumongameli welizwe. Ukuvota lokhu kubikwa kumisiwe ngenxa yokudoniselana kubangwa ezomthetho obungalandelwanga kahle. Abantu abathathu kade behlome okwesabekayo bangene kwenye isonto edolobheni leQuetta ePakistan baziqhuphula bafa ndawonye lamakholwa ayithoba minwe mbili. Iziphathamandla zakwele Australia zithi isizalwane sakwele South Korea sibotshiwe ngemva kobufakazi bokuthi besiyinsoli yeNorth Korea. Amabandla ezombusazwe elokhu esungulwa khona sokulesikhathi esifitshane ukuthi kwenziwe ukhetho. Kulelinye njalo ibandla eselisunguliwe ake sizwe ingxoxo esiyenze lomkhokheli walo.
Ukhuluma nomnumzane Ngobe lapha uCassidy Ngobe and leading iZimbabwe Rainbow Democratic Party.
Leli libandla elisungulwe nini?
Libandla elisungulwe almost 5 months ago and then officially ke sazibika emphakathini, but all along umsebenzi usaqhubeka kuma grassroots ngoba sikholelwa ukubana nqali libandla labantu maliqale ngaphansi lingaqale liphezulu. Yinto esungulwe abantu baseZimbabwe.
Kahle kahle ibandla leli limeleni?
Leli bandla ke njengoba usilibizi bana Rainbow Democratic Party, ibandla elimele abantu bonke baseZimbabwe. Nxa ungakhangela iy'nhlungu ney'nhlupheko ebesiphila ngaphansi kwazo sephasifethu almost 38 years now kungenamehluko okhona. So besinabo-ke amaqembu esingababiza kubana ngama-opposition parties, but i-impact abathe baba nayo bayenza kule indawo ayizange yaba nomehluko omncane. So sabona-ke kufanele ukubana siphakame sine sikhulumisane nesizwe, sikhulumisane nabantu ukubana sibe nenjongo inye ukubana sikhulule ilizwe lakithi ngaphansi kwencindezelo esingayibiza phecelezi nge-economic slavery siphakathi kuyo yona namhlanje.
Manje libandla lakho lilamalunga ilizwe lonke jikelele na, njalo ungasitshela ukuthi selilabantu abangani?
Kakhulu ngibuye ngizame ukubana iqesane ukubana ayisilo bandla lami cha, libandla labantu eselisabalele kuwo wonke ama-province njengoba ngikhuluma
sinamagatsha eHarare province, sinamagatsha ke eMathebeleland, and then sebenze nama inroads as well eMidland. So siphakathi komkhakha khankaso already ama structures sewebunjiwe to the extent ukubana silungiselela ukhetho oluzayo, sibheke ukubana kube nama MPs nama councillors nama senators azomela amalungelo nenkululeko yabantu. Sikhangela ukubana singena ekhethweni esibhekane nalo, njengobana ngishilo ukubana libenza labantu elisungulwe ngabantu from the grassroots levels. So babhizi balungiselela ukhetho esibhekane nalo oluka-2018.
Lona ibandla lakho limi njani? Ungasitshela nje abalutshwana abanye abakusekelayo labanye abalezikhundla zaphezulu.
Ngibuye njalo ngisikhumbuzane mnumzana ukubana ayisilo bandla lami, ibandla labantu. Ngithemba ngithanda ukubana ngikugcizelele lokho. Yebo, sesiqalile ukubana sibe nabantu abasisekayo. Bangicelile-ke ukubana ngibe yi-interim mongameli, of which ngivumile ukubana ngibathungamele, and already sinawo-ke ama-structures esinawo nationally. No chairman wethu, sibuye njalo sibe mobilizing secretary wethu. Yes.
Ye, uyabaqamba lapho izikhundla ezikhona. Ungasipha amagama abantu bona labo bachoyo ukuthi sebekhona abalezikhundla oziqambileyo?
Yebo, Nkosi yami, ngingabasho lapha ukubana sinobaba uMasuku, uDonald Don Masuku. Yes, onguyenje osiphathele
lo-ke ngumnumzana Cuthbert Ncube, umkhokheli webandla elitsha ele-Rainbow. Okwakathesi-ke asizweni ingxoxo engiyenze lo mcindezeli wengoma zehausa u-Oskido, u-Oscar Mdlongwa. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani lezi nsuku, Oskido?
No, I'm busy. I've just finished my album, so I'm busy promoting album members.
Ithiwa yini album leyo?
I check it now available on iTunes, 50 Degrees, Oskido, 50 Degrees.
Lo umnyaka awuyenza ama-shows akho lana oyakwayenze eZimbabwe?
Well, I'm doing a lot of shows in Zimbabwe, Lesotho, Botswana, so I'm just all over. Yabona the place. So I'm just busy finishing my gig guide. So 27 years is a big one, which is doing like a Wabulawayo, which is big. It's really Amazon Sports Complex in India. So with me, I just different artists. And then immediately, I'm going to have to Cape Town, then
kukhona yini okukhangeleleyo ukuthi uphathise ama-artists aweZimbabwe?
Well, I don't help. I own a particular area because I'm working with different artists. Because I don't limit myself. That's what I've been doing for years. As it is, I'm busy now with a brand new song, Enzo Ispana Manje, not a video. So there's so many artists in Zimbabwe. So I don't put myself in one particular space. But yeah, in Zimbabwe, I help the artists all over.
Ngapha ke kwele Melika, bakhona okhangelele ukuthi usebenze lapho?
No. Not at the moment, umuntu engisebenza nawo, Louis Vega, is part of Masters at Work. That's the person who I'm busy working with, at the moment.
Khona lapho owake wenza ingoma kaMahlathini leyana, kathi ungasitshela nje ukuthi laphana wayekwenza njani ukuthi kuzwakale nguye yena ohlabelayo but i-beat sitshintshile?
No, we had to go sifune i-vocalist ecula njengamahlathini, and then from there we got the right person who owene voice efana nekamahlathini. Then from there ingoma yakhona bathi miruba melodi yalapitshengitshe lihulu, phalafala yalapitshengitshe lihulu. So therefore, to get the
right voice for that song.
Ah, it's one of my favorite. Ngiyathanda kakhulu.
No, ngiyabonga Nkosi yami.
Umculo wakho, indlela ocula ngayo kaThesi, ungathi wena yini igama layo. Umculo yaguquka sokulabo gqom lokunye kunjalo owakho ke.
No, you must understand ukuthi gqom is the part of kwaito. If ungamamela omunye phezu komunye, those are lyrics of kwaito. You understand? It's only, it has gone upbeat, so there is a much different. I check out the biggest songs now as a gqom, all the songs mostly kwaito lyrics. So for me, I think you must understand that as time goes on, there is always a change in the music industry. I wanna people change, and also they change different styles. I wanna still part of Kwaito. I'm there in the Kumi Pumamela. My new track called Ama Orange. Uzoizwa, it's a Kum track. My Uzoizwa, which is Kama Orange. Siwa Nigu teacher. Siwa Nigu Siwa Bege Punk. This is a Pinduga. We are born. So the Kwaito elements are still there. Baba. So it's only that you must understand when generations change, people, they start calling this and that. But it's still like that.
Hayi kuzwakala, hayi mbongile kakhulu. Likhona yini lokugcina ungaliphosela abalandeli bakho?
Ah, mina ngithi maniza eAfrica, make sure that just check out my page at Oskido. I believe nizobona ukuthi ngidlala kuphi. For those who are coming through, uyabona this side, banyazi ukuthi baningi abalandeli abakhona. So nani ningangithola, you can follow me on Instagram, it's Oskido I believe. Kutwitter nizomthola Oskido I believe. Kufacebook ngikhona. And then nje uyabona niziphathe kahle, siyazi ukuthi that time of the year okuba yiphithiphithi. Cela niziphathe kahle emakhaya, uyabona kube mnandi. Happy New Year in advance to everybody. Big up man, hola, akube mnandi lapho.
Okay, thanks a lot. Siyabonga mthwakazi omuhle, igama nguChris Gande. Bengixoxa ke lapho lo Oscar Mdlongwa oyazakala ngelokuthi Oskido, umcindezeli, uproducer womculo wengoma zeKwaito engowe inkampani yeKalawa Jasmine. Oskido I believe owekalawa Jasmine sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga, lemali isilela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ekuseni ngo 7:30. igama lami ngu Chris Gande, kodwa nxa lingenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku studio7@voanews.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.